Pakasvika Studio 7 pachipatara cheHarare Hospital nesvondo, varwere vaionekwa navana chiremba ndevaiva nezvirwere zvinoda kurakwa nechimbi chimbi, zvikuru vanhu vanenge vawirwa netsaona dzakasiyana siyana. Baba Nyasha chandaona mumwe wevarwere vakapiwa mubhedha nemusi wechishanu svondo rapera mushure mekunge varohwa nematsotsi kumugwagwa weBeatrice Road pavaifamba vachienda kumba kwavo kuHopley. Baba chandaona vanoti vakatemwa nesimbi paguma vakatozoshevedzerwa ambulensi iyo yakanovasiya pachipatara ichi sezvo vakanga vakuvara zvakaitisisa.
Nezviromo kusema kumafafa ndakamukira kubva kuHopley ndati ndinge motafoni kasangana namatsotsi mubva vandiataka nokuti torera bhuti nokuti torera sheti yandiana naye nemari yandiana nayo kwandisaita 130. Saka ndakazobatsirwa neumwe akandiendesa pamapurisa eparoundabout akazokwanisa kufonera ambulensi ikazonditora ikandiendesa kuno kuHarare Central. Ya ndakabatsirwa handina chandiri kukomplaina. Saka pari zvino dokita ndatomuona ndamira kuti ndibude.
Mumwe murwere wechidiki vaFirst Chisora avo vakaunzwa neambulensi kubva kuKaro muna Chikunguru gore rakapera vanoti havasati vapedzwa kurapwa nechikonzero chekuti pane zvimwe zvinodiwa paoperation yavakaitwa padumbu ravo zvavasiri kukwanisa kuwana kuti vakwanise kuvharwa operation yacho zvachose.
Ndakauya muno muna July ndaitwa operation. Saka apapa operation iyeye payakaita yailika ndopandakazoiswa colostomy. Saka colostomy haina haisi permanent. Saka ndakanzi ndichavharwa asi kuti ndivharwe anzi pari kudiwa TPN matotal parenteral nutrition. Saka inini handisi kuafoda kumawana ndozvekuita kuti ndigare muno muchipatara.
Vachisora vanoti havana kana hama yakamboya kuzovaona kubva musi wavakapinda muchipatara nokuti vabereki vavo vanhu vanotambura.
Colostomy yaibatsira paoperation payailika nenyaya yechikafu. Saka chikafu ndakabva ndakadya chikafu chobva chabuda pacolostomy ndorega kugutisa stereki. Pandonzwada kugutisa paipai chikafu chimwe chobuda ndorega kugutisa stereki. Ne20 inobva kukaroi pari zvino ndiri ndegani asi kafu tinopiwa yedu foriji ine sabs patitemuna necolostomy manji nguva yacho yakati rebenzi chani enda kumusanzara.
Studio 7 yakashanyirawo chipatara chepari renyatwa nezuro wakare uko kwaiva nevarwere vashomanani kudarika vaive kuHarare Hospital asi zvairatidza kusokunge paive pasina vana chiremba vaiva pabasa kuti vabatsire varwere ava. Baba David Rugare vanogara kuZimbri Park vakaratidza kusafara nemafambiro aiitwa basa pachipatara apa vachiti vaiva vaneta kumirira chiremba kuti aongorore chifuva chavo sezvo vaitadza kufema zvakanaka.
Zvazvaiwa madhokuta acho hapana. Dokuta acho anenge achirinzwa varikuuya vanhu vanenge varikuorisa panhuruyo. Saka vasisirwa vanenge kukasa. Saka zvakatozvinhu zvakaomera. Vakwanisa kusevha vanhu vanenge kukasika vanhu vasisirwa vanenge kukasika vanhu vanenge vane purobhuremu yakadaro. Vasevha vanenge kukasika.
Mumwe chiremba achangopedza zvidzidzo zvake uyo akaramba kudomwa nezita rake anoti hapana zvanyanya kushanduka paHarare Hospital sezvo varwere vari kuonekwa pachipatara ichi vari varwere vaya vanenge vaine zvirwere zvinoda kuongororwa nechimbi chimbi kusanganisira vanenge vawirwa netsaona.
Pari zvino hapana chachinja paHarare Hospital because vanhu majunior doctor vashoma vakadzoka asi dambudziko ndirekuti vakuru vedu vanonzi maconsultants havasati vadzoka kubasa. Saka hazvibatsiri kuti majunior ange adzoka kubasa pasina anova supervisor, anova monitor, anovabetsera kana vaomerwa nezvinhu. So besi dari hapana chambochinja apa zvinhu zvakangoita sevazvizvi vasaidi chitana kushapana.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota razveutano Dr. Obedaya Moyo kuti tinzumamiriro aita zvino pari zvino. Asi mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana Dr. Posha Manangazira vanoti vanhu vari kuonekwa kuzvipatara zvikuru zvehurumende vaderera zvikuru.
Pari zvino tingati zviri kushanda ndezviri kumadistrict, kumaclinic, kumaprovincial hospitals nezvinoshanda tiri kuchinoi. Asi kumacentral hospitals zvakaderera kushanda kwacho. Kana tiri kuona statistics zvinoripotwa, takaderera kudarika 70% reporting. Kureva kuti vanhu vari kuonekwa vareruka zvikuru kudarika vatinosiona kumacentral hospitals. Saka kuchine dambudziko.
Dr. Manangazira vanoti zviri kuitika kuzvipatara zvehurumende ratove dambudziko guru zvokuti bazi reutano riri kuedza kugadzirisa nyunyuto dzavana chiremba kubudikidza nehurukuro dzavari kuita nevamiriri vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kerim Dzamisi.